kwanza Zimbabwe munhu mukuru chaizvo munhorondo yeZimbabwe noziya tese kuti ivo vaitonzi chibhochitezi kwese kwese zvichireva kuti vanga vari baba venyika yose vanga vari baba vanga vasina sarudzo pakutaura kuti uyu mundevere kana mushona kana muvhenda kana muchii aibatanidza vanhu vese saka munhu akadaro munhu asingafanire kuti kana ka one team kangano especially kana kutaura nhoroondo yeZimbabwe ndo vanhu vakatangisa zvese kuti zvifambe sezvazviri tichingakangano of course tichine vamwe vekudhara vana mbuya nehanda nevamwe vakadaro asi panguva yedu yatiurarama nhasi because kana kutaura kudai munhu wese aurama nhasi anovaziva baba vamukoma saka tine zvikurusa chaizvo kuti tirambe tichingorangarira munhu mukuru akadaro and izvo zviya tichirangarira kudaro ngatirangarireiti pfungwa yekuyananisana semhuri yeZimbabwe tichibatana chero zvikagoza sei zvikaoma sei let's go back tichitarisa mavalues aba vamukomo vamukomo vaigaaiwa peace 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 and ndo zvinhu zvatinoda muno muzimbabwe kuti tibudirire vashoma vatungamiriri vanoratidza mastraits kana kuti macharacteristics anenge aba vamukomo ndinoshuwa sei kuti dai vatungamiri vanhasi vakapindwawo nemweya iwowo mhichana chete inogona kubudirira vababatamisa baba vedu vanangaza president wedu vapinde nemweyawo saka ndakungoshuira kuti dai vavatamisawo navo vakapinda nemweya iwowo kuti ai vangatibatanei tivake Zimbabwe tinogona kubudirira chose
kana makatarisa kuzvipira kwavakaita upenyu hwavo hwese vachishandira nyika yeZimbabwe munofunga kuti denere vanga vari vapenyu nhasi vaifungei vaifara here nemamiriro akaita zvinhu munyika
hapana munhu angafare kana zvinhu zvisingafambe zvakanaka hapana munhu angafare kana kune vamwe vanhu vanoita drive maselfish interest avo kupfuura nyika ndosaka ndati inini vamukomo vakazvininipisa yet ivo pachavo vanga vatori chibwe chitenda asi vangagona kuti handingarambe ndingopikita ndichipokana vanhu vechipera chireka ndiite sei ndidzoke hangu nditi ndobvanaizvozve kuti zvinhu zvifambe zvengere mberi saka iyeyo spiriti yavo dai vari mupenyu ndofunga dai vakatobeza vakomana vesavo kuti aiva vakomana ko wai musingaiti sezvandakaita inini ndaigona kunge ndakaitonga Zimbabwe vatongogara vaida kuti ndiitonge Zimbabwe vana vezimbabwe vanga vaida kuti ndiitonge Zimbabwe but ndakabvuma kuti aiwa chiregai vamugabe vatonge isusu tifambe seZimbabwe tichienderera mberi kusina kuteuka kweropa kusina kufa kwevanhu ndo spiriti yanga ina baba vedu vamukomo and dai vari vemupenyu iam sure kuti by now dai akatombovadaidza vese vanatamisa vese kudyai pano vafanha mukuitei apa handiyo nzira yekufambisa nyika nyika inoda leader who is selfless anogona kuti let me put Zimbabwe first inini ndozoteera